Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, January 27th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Tonight on Live Talk, we are talking about drought amid reports of serious hunger in Zimbabwe.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can reach us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the drought situation and hunger in Zimbabwe.
8 million people are in need of drought relief aid in Matabeleland North, Mashingo, and Matabeleland South provinces, devastated by one of the worst dry spells in years in Zimbabwe. More than 30,000 cattle have died in these regions, leaving most farmers without their most prized possessions.
According to the World Food Program, about 2.2 million people in urban areas and 5.5 million people in rural Zimbabwe are food insecure. The situation has become desperate, with the United Nations agency appealing for $200 million as it expects to double the number of people it assists up to 4.1 million.
Indications are that the WFP will run out of food by the end of February, coinciding with the peak of the hunger season. Years of drought have slashed food production in Zimbabwe, once the breadbasket of Southern Africa. The 2019 maize harvest was down 50% on 2018, with overall cereal outreach less than half the national requirement.
The crippling drought has been fueled by hyperinflation, resulting in prices of basic commodities going up, forcing millions of people to eat less, skip meals, take children out of school, sell off livestock, and fall into a vicious cycle of debt.
There is no joy for vulnerable Zimbabweans, including subsistence farmers, who are facing erratic rains. The WFP says this season's rains are again late and inadequate, with planted seeds having failed to germinate in many areas.
Yiwambe zulomuhle linganjani lapho khona endaweni esijeneyo namhla ke siya chaya sibiludaba olendlala kanye lokuma elizweni eZimbabwe. Salithembisa ngeviki iphelileyo ukuthi sizalethulela isimo sendlala lokuma kwele Zimbabwe. Namhla ke siqalisile lingakhohlwa njalo ukuthi likhambe kuStudio 7 ntambama ngo 7 o'clock kusiyafika ngo 8, sabe silethulela okunenge. Ye, sizwile ke ukuthi abantu abaningi bayalamba okumangalisayo. I-WFP ithi abantu iZimbabwe yonke jikelele abafika 8 million, singathi ke bayi 7.7 million bahlupheka ukuzima. So lenkomo ezinenge ezedlula 30,000 kuthiwa nazo sezibulewe ikoma. Ye, sizwile ukuthi njalo lezulu seliphuzile. So ke sifisa ukuthi silethulele konke lokho, sizwe ukuthi kuhamba njani. Marvelous.
Kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona, uyezve neparadio. Nasi tiri kutarisa isu nyaya yenzara, uyezve nekushayikwa kwemvura yakakwana iri kunaya munzvimbo dzakasiyana-siyana. Umo tiri kuona vamwe vazhinji vachiti ivo nyaya yechikafu iri kunetsa. Sangano reWFP riri kutaura iro kuti pachange pasina chikafu chakanyatsokwana, uyezve vazhinji vachange vakatarisana nenzara, sezvo mwaka wegore rino usina kubuda zvakanaka. Nzvimbo dziri kutarisana nekunge dziine nzara dzinosanganisira Matabeleland North, Mashingo, neMatabeleland South province. Asi izvi zviri kutaurwa zvakare kuti pane mombe dzakawanda dzinosvika idzo 30,000 dzakawanikwa dzichishaika munzvimbo idzodzi sezvo kusina mvura, uyezve mombe idzi dzanga dziri kushaya furo. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa pano, uyezve kana muchida kupinda muchirongwa, ibvai manyora nhamba dzenyu, makaisa zvakare macode numbers enyu kuti tigokufonerai. Asi regai timbonzwa kubva kune vamwe vari kune dzimwe nzvimbo vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu munharaunda dzavari.
Gore rino upenyu hwakatiomera, nekuti mukaona chibagwe chedu chiri kutumbuka chiri chidiki kudai. Hapana gohwo ratinombowana, gore rakapera patina kukohwa zvakanaka. Tinombozama kumbotengesa mashuku namamengo, asi iko zvino zvishuwa zvapera. Kana risa mamengo kwakusina nemhosva yemvura. Saka apa kuti tione kuti upenyu huchatimirira sei, tiri kutozvishaiwa. Mukaona chibagwe ichi zveshuwa kuti tichakohwa zvinoenda kupi, totongoona kuti bhoro rakaderera. Gore rakapera mangu makuru ose tinombosibatsirwa nema Oxfam neizvose zvinombosibatsira muno munzvimbo muno muward 7 mune mamwa kwachifu mugabe. Asi gore rino hakuna zveshuwa vari kutibatsira, tiri kungorarama pakutambudzika chaipo chaipo. Mvura iyo chaizi kunaya, apa tiri kutotangidza kutorima chako chako. Mukaona chibagwe ichi ne ichi chiya chichikutumbuka muna tikuona kuti zvakatosiyana icho chiri kutotumbuka chakadai mukada kuona kuti mwana wacho uchagara papi ipapa mochoona kuti hapana nzara chayo goro rinoti nayo apa tina vana vari kuenda kuchikoro tivanoda school fees kuti tichenge chibagwe chacho tinowanikwa kumasvingo apa tinoda mari yetransport mari yetransport hatina upenyu hwacho hwakagoja apa chiri kudhura mari dzacho hatisina tinongoona kuti upenyu hwacho hwakangotiomera.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai ari kutaura iye mamiriro akaita zvinhu kumasvingo. Sezvo muri kunzwa vari kubva vataura ivo kuti gore rino harina kumira zvakanaka chibarwe mabarwe avo avari kutarisa taona tese kuti pari zvino akatosvava.
Yes, ke siye Matheo and South sibone kuti banzani kona ngale sizokutwa ke badingi ukudla nampa abanye abasenyandeni. Irikeshi kona gale inyandene risk settlement scheme. Ake sizo kuti bathini ngohlupho lolo.
Sithola mabili khonoku sithi sithenga okuncane silakho njalo lempuphu zibe khona ezitolo ngoba nginje sengike ngayayidinga ngayiswela ngaze ngayizuza nzima kubona kusese khathesi. So sesibone ngani hulumende ngabe la iya kubona ithatha amanyathelo ingenele ngoba siza kufa.
That is a lady in Enyandeni recycling scheme, marvelous. Do we have any other people somewhere else?
Yes, let's go to our next video. Timbonzwa zvakare zviri kutaurwa nevamwe vari kune imwe nharaunda.
Upfu kuti uwane unenge watosunga. Pamwe pachona ndinegara nevana havashandi simataurire yatikuita apa kuti vana havashandi wati uyu waita kamari chotibatanidza tobatanidza totenga ka 10 kg tobva taibva ipapo shuga chaichai kuti uiwane ini ndinongozopisana tachi inini kana shuga yachandi andimweti but shuga mba mune musina unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu wachona ndokudya kazipazi wakawani wani wachona auguti makuseni ukawana zvekuita munguva iyoyo kureva kuti hapana chimwe chauchadya uchadya manheru sadza sadza rachona iro ndirongoti ukangobikawo mongoitana kadimbu-dimbu moona kudya.
Apo tiri kunzwa kubva kune vamwe amai vari kumashonaland west vachitsanangura ivo kuti panguva ino vari kutowanikwa ivo havachakwanisa zvizva zvekuti munodya katatu pazuva. Vari kutaura ivo kuti chakatokosha kwavari isauti nekuti unogona kuti ukaona sauti wokwanisa kuwanikwa uchiishandisa nezvimwewo uyezve vari kuchema chema vachiti mhuri pari zvino iri kutofa nenzara nemamiriro akaita gore rino.
Yes, sesibuyela njalo eMatweni South sike sizwe umnyu baba lapho tuthini ubaba uBhebhe ongukansela eNyandeni.
Ikakhulu lapho esigabeni sami sibili ngithwele nzima ngabantu abadinga ukudla. Ukudla kulutshwane kakhulu sesizame zonke indlela ukuthi kungangezelelwa kodwa kuyehlula. Ngoba khathesi ngilabantu abakhona 130 abatholayo abaswelayo kusho ukuthi imizi ama-household. Ama-130 atholayo khonapha ku-advise. So abaningi vele abazuzi lutho. Lokuthenga bathi nxa besiyathenga ngale GMP kusuka kuba cost kakhulu i-transport le umumbo wakhona omunye wabonakele plus umumbo wakhona omunye uyabuvela ungakwani amagogoko kumbe amabili uyaba ingxenye kuligogoko le-three quarters. So akusine sokuyilosi kuvele sokuphihlezi kuyindlala kuphela ekhaya ngakho. Isikhala ngayo sibini mina ngisibili bemfisa lokuthi ngama non-governmental organization angenela la asincedise kuphisela ku-food for work abantu basebenze eminye imisebenzi lakahlisile amadamu amaningi esiwafunayo ukwenza kathi esinjengobana vele thina singakwanisa ukuthi singabamba amanzi sile mfula eminingi engabamba amanzi sizilimele isenza amari.
That is Councillor Bhebhe of Enyandeni Resettlement Scheme. He is urging NGOs to chip in because he says hunger is a problem in his area.
Mm-hmm. I think we also have an official from Mashingo. who is actually talking about the situation in his country. Let's try and see if we can hear from him, an official from Mashingo, on video talking about the situation in his province.
Yeah, I'm on Mashingo. Roughly, we are expecting, anticipating about 1 million people to achieve our material which calf. Kuna kumaruzepa ni muno mtano. Rumende ugurgiza ni Department of Social Welfare ni Drought Relief Committee waruku pachikafu to the majority of the residents mashimu. Rumende ichange chipa ma 50 kg per a family. At the same time to return to the World Food Program. Change each upscaler programs. I'm going to 5 districts. Now, the hotel is going to be cheaper. The 76 AC. The open is going to be more than a good day. When NGOs and Ungar Korea and Ungar Chichibati on Christian Aid and Ungar Chibati. It's a new program to Ungar Chibati and Ungar Red Cross in Ungar.
Aiwa, regaiti nzwe shakare kufaku batore Zano PF vashitaurao MP veko vikumashingo yiko kufashitaurao mamira keta jinu kudunu ravo.
Word 4 Word 9 and 5.
Okay. Sa LP mi mpani za mruku ito uye mno kuru zirachi kuwa nu vemu konsue kanare dunuro sere masungo eze o.
Isu inisa MP we mwenezi isa. Kuti ndiri no, nengo mprovizi ya zano pia. Nino kuru zirawa nukutengua ichiripo. Kuti rambaye mchirima mchizara. Nguva iripo tinogona kukohwa nemvura yakanaya iko zvino iyi tine machanzi ekukohwa saka rambai makashinga rambai muchiita zvamunoita iniwo sa MP ndoda kutenda president vakati pa rice tikanopa vanhu mahospitara zvipatara takanozvipa zvese ndiri kuramba nichiva kuridzira vanhu kuti chataka wana minda edu ya taka kuwa ni hurumende gati ishandise ndio eno sumu za nika edu atinga tengi cabbage murutenga ne $45 isutine mbuna eno yerera ya runde kose mbuna eno yerera gati rime magaden gati do tenge saa isuku kurutenga tijipa kuminda edu shino atengi sera hawa wanupa wako honda kwa tiri. Hawafu nukukira bazi na honda kwa rari.
Aiwa, apo tirikunzwa isu kufaku MP wakamira ibo batore Zano PF vashitaura ibo pamsoro pema mira wakaita nyaya yegushai kwa kwechikafu mudunu mavo. Vashitaura osha kare vachikuru zirava mwanga vasativa wanikuwa vachijikara mbesa kutipachiri nenguwa shoma yegutiva na vachikare mbesa. Sandusha wanga varipana situno chingamiza vese varipachirungwa chedu uye mnozi ya shukuita kana mchida kupinda mchirungwa ivaima nyora namba zenyu maka nyora shakare makode namba zenyu tugo wani kwa tishikubatai.
I think marvelous, we're joined by our first guest, and that is Mr. Everson Ndlovu, who is a disaster management expert. He is at the National University of Science and Technology in Bulawayo. He is a lecturer there. Mr. Ndlovu, good evening and welcome to the program.
Sir, good evening. Good evening, Jarisos.
Thank you so much for joining us. So tell us a bit about what is happening in Zimbabwe. You are a disaster management expert and you know these issues to do with climate change, and you're an agriculturalist as well. So tell us what is happening, you know, in terms of drought and hunger.
This is the third year running we're hit by a drought. What we've seen of late is that these droughts are protracted, and then our farmers are unprepared. That's our major challenge. Preparedness is our challenge. So what we need really is to get our farmers prepared for any eventuality. You know, it's so disastrous to note that every time we are hit by a drought, we are quick to summon, to try and harvest, whatever external aid we can get. But I believe that given our land, given our resources, we can prepare ourselves for this drought. I'm quite aware of the climate change issues, but then still, there is need for preparedness. How? We need to ensure there is adequate water. You know, most of our dams right now are heavily silted. Heavily silted. They hardly can contain adequate water to last throughout the year. That's our major challenge. We don't have water enough so that our farmers can do cropping throughout the year. We have been dependent on rainfed agriculture for centuries now. And I think given the climate threat, it's high time we change and turn to productive cropping or cropping that can be done throughout the year. That's my challenge. People are losing crops. People are losing livestock. And the hunger issues are quite high across the country. Even in urban areas, you find long queues. People waiting to buy, and if ever you're there, some millimeters. And we can't afford to lose time kind of that. We just need to be prepared.
Thank you very much and stay on the line.
Mm-hmm. Aiwa, tinotenda varipa live feed yedu pari zvino regai timbotora mukana uno kuti kuna Terence Nharo ari kuti ari pano munyaradzi midzi hanzi muri seiko sisimavi na Gibbs Dube mushipe Cosmos hanzi tirimo mumasvingo mvura yaramba mudenga hama we saka our caller here mushipe Cosmos is saying is actually from Masvingo and he says the water is definitely the rains are not coming anytime soon from what you can see. Edimbiri yawanda ari kuti I'm watching you from Durban. Ishmael Chifadza hanzi muri sei sister andinokukwazisai nemufaro mukuru ndichifarawo nechirongwa ichi aiwa tinokutambirawo muchirongwa uyezve zivai kuti kana muri kuda kupinda muchirongwa nyorai nhamba dzenyu makaisa macode numbers enyu tigokufonerai. Jeffrey Liwai ari kuti sister Mavi zvakaoma isu kuno tiri kutoshandira kutenga chikafu chete. Zed Soko hanzi but watch yakawanikwa wani yatwa bama aiwa ndofunga ati ambosetsa ake vanhu. Kennedy Sitsato ari kuti maswera sei tete Mavina mukoma Gibbs I'm watching you live from Zimbabwe munogona kutiudza kuti muri kuZimbabwe muri kupi. Christopher Tembo ari pano. Jeffrey Liwayo hanzi muri sei tete Mavi I'm watching you from Cape Town. Laxon Gwizangwe hanzi maswera sei tete Mavi I'm watching you from Polokwane ndiri kuno ku South Africa. Donald Mambomans, I'm watching you live and clear from Rustenburg. Please call me. I watch it on Kufonirai Gibbs.
Yeah, upamela kumalo uti eZimbabwe kunzima. Mnyake nyonke abantu bahlupheka okumangalisayo. Uzobuya ke uSindiso Bebe uti ndibukele. Siyabonga kakhulu ngiseSoweto. Uzobuya njalo ke uCarlton Diliza Hlongwane uti kanti eMathebeleni South lina lise Studio 7 kuseGwanda yini kuphela. Lifika nini eKezi, eMambale, eMalaba, koBidi, lakoBhango nezinye indawo. Hayi siyafinyelela khona ngapho. Usimelele kuphela uzabona Thuju. Nxa kule story simnandi siyabuchaya siyabuya khona ngapho. So kunjalo Carlton. Kuzobuya labanye ke abachiyeneyo. Sibuyele kubaba uNdlovu Everton Everson Ndlovu lapha ke oseNust. So yena ukhangela into lezi zabo disaster management. Nxa sesikhangela ke baba Ndlovu sibona ukuthi izula lini kwenziwa yiloko kuthiwa isigudumezi se-climate change. Pho abantu bangazimisela njani ukuthi bakulungise khonoko? Ngicela ukutshaya ngesintu.
Ye, okuqakathekileyo lapha kaba yikuthi sinanzelele ukuthi umkhathi uyatshintsha. Lokho yinto ekhona. So abalimi kuhle bagebhe badinge amanzi. Uyakwazi kuyadula. Kodwa nga uhulumende nga lalaba labanye abasizayo basiza kakhulukazi ekudingeni amanzi nokuthi babone ukuthi upstream seyingaphetshwa kwamadamu ngayo lapho okuvela khona amanzi kuhlanyele izihlahla ukwenzela ukuthi amadamu angaqibeleki masinyane athole ukugcinakala ukuze alondoloze amanzi amaningi okwesikhathi eside. Ngiyananzela ukuthi khona isikhathi sokuthi-ke simele izulu silinde sekazi lakudala akusasizi ukuthi nike izulu kube silamanzi yakwansukulima umnyaka uze uphele silime ngenyanga 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 sithelezele asuke sibone indlela isiba khona kule mvikeli sekhona emhlabeni akuqali ngathi lokhu nantwana abantu ngakwa-israyeli bayalima bakudesert ibhutona siyayibona igedi lamadamu bayalima ivele angikhuluma ngevele ngithi ivelevelevele ayikhona umumbu amabele angalanga ngokuthi nakhohlanga abizwayo kodwa buka kuthole ukuthize nendlala so thina-ke ngendlela abalimi bethu abafunde ngayo ngendlela abantu abagidimithele kahulumende abafunde ngayo angivele ukuthi singabe sekesikhuluma ngendlala a-a I think the world should be teacher in Kabana, teacher in Ugandavit. It can also have a value, abandoned government, very good, accelerate the good thing, income of 200. That is very well. So, when you have 10 people who are in the number is a good thing, a good thing, a good thing, a good thing, a good thing. I want to put together the same way, putting a more food for the people around. But I want to say, the partners, the women, uthandi lomkhomo aleke kuqakathekile akusasizi ubulimi njengakudala sitshe ukwenza kwethu
ye sizabuya kuwe ubambe khonapho so is encouraging people to adopt new ways of cropping and harnessing water and all those kind of things
tina kola vedu kutanga halo kola
kwazo
aiwa tiri wadima kadiko ikoko
ndizozo
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Hai ndiri kuSouth Africa Pretoria kana mufundisi moyo.
Aiwa mufundisi tokuchingamidza itipewo pfungwa dzenyu panyaya yenzara iri kunzi yatekeshera munyika.
Ya chekutanga regai nditaura zveshuwa nzara kuZimbabwe yakaoma munoona kana uchinzwa uri kure nokuti pananga ndiri kumusha mwedzi wose ndichifamba munzu dzakasiyana siyana kumamisha. Ndakataura chokwadzo chakana uchinzwa paredio ipa pastudio 7 uri kukwauri ukoko unongotaurawo asi kana uchingwaona nzara iri kumusha inochemedza kana ini pachangu ndakachema ndichifamba mukati medzimwe nzvimbo zveshuwa nyika yezimbabwe yakaremerwa kudziko renzara inotyisa nzara iri mukati menyika yezimbabwe inotoda nyasha tendazve torotenda futi mune madhonaya veiyo veamerica vari kubatsira zvikuru nokuti takaona vanhu vachihorepawo mapfunde kutoone pizi dzakasiyana siyana zvimwe zvimwe zvinobatsira uye futi chimwe chandakaona kune dzimwe nzvimbo dzakafanana na shredi noti kwana gungo kumandikalendi chimwe chaakabatsira pazvokoko vane mairigeshena ndiwa anotobatsira basa asi dambudziko ririko ndekuti panguva yemvura yepainenge yapwa mumbudzi masare nemagetsi ndozvokuti vanhu vange vachirara
usiuhomufundisi moyo dai mambofamba famba nhare dzenyu dzakukakama kakama halo nhare dzenyu dzakuita majelasi imbotaurai futi tinzwe kana zvaramba tozudzuka taurai tinzwe
ndii ndiriva kuti zveshuwa nzara iri mukati menyika yezimbabwe yakaoma zvisingabviri nokuti zveshuwa vanhu vari kunhonga susu nemuromo ndakafamba munzvimbo dzekumamisha zhinji dzandaifamba ndichiona ngu vanhu vakasiyana sia zvo zvataingoitawo vanhu vari kutambudzika asi nenhaya ndareve kuti pakubatsirikawo zvishomashopo vakukoreswa mumapfunde kwavanonge vachiita nokuti ndakaona dzimwe dzimwewo nzvimbo achingowaniswawo mapfunde apa napa achigona kurarama asi zveshuwa munyika yezimbabwe makaoma zvikuru zvinotoda nyasha dzashe kuti dzitungamiri chatiritokumbira inhau yevabatsiri vanokoresa vasamarira vakanaka vemadhona ivo
pane zvamataura muchiti pane nzvimbo dzamakaona kwanga kuine vaihoreswa chimwe chikafu ndekupuku uyezve vaipiwe chii
kwandakafamba ndakaona nzvimbo yakafaa nekuchisumbanje manikalendi kwana sumbanje kwachiite machona kwachiite machona isumbanje vheneka nekuna namatikwa kwoita kuna kwagudo kwamuteyo chiredzi noti kunyahanga nzvimbo dzakasiyana siyana dzandakafamba vanhu vaihoreswa kune madona ariko anonzi vanamwe mezi nerimwe dona ariko America rinonga achibatsira vanhu namapfundi nepizi nemagaloni emafuta zvakasiyana siyana ndizvonzi ndakaona zvaibatsirwawo vanhu izvozvo zvichibva nokuti muri vanhu vangani pamusha chichi ndozvonzi ndakaona zvino zvaibatsirwa vanhu izvozvo ende futi zvechimwe chinhu chandakaona chinodenda vanhu vakawanda sanoita kuti kuno kuno kune mairrigation zvakafana nekwana gudo zasi problem iko ndekuti kune ada yainonzi kuada sumbanje vanhu veada sumbanje vanovhara mvura yose kuti ende kwavo saka vane mairrigation ari zasaya kana sekuno mvura saisi sazvino zvakusina vanenge vachitambudza vanenge vatoomerwa kuti vakadzi vose vakasera seranga torara murwizi vachichera kuti vagone kuwana madiridzo avo agone kudiridzwa nokuti vazhinji vacho zvaitosvika pakutsva kuoma nokuti ndo zvaitoraramisa vanhu vakawanda ende futi chimwe chinhu chavanochema nacho dhona rakavabatsira kuti pakurima zvimwe zvirimwa zvinenge vachingotorwa vasingagoni kuwana chouviri saka ndizvo zvimwe saka nzara munyika yezimbabwe yakaoma koita futi kune kuzaka vanokoro futi kwafana kuna sure kuna sure ana chekenyere ndingangoti dzimwe nzvimbo zhinji vanonga vachipihwa asi chete zvakadero zvazvo zvinhu zvakafanana izvozvo vamwe havawani nenhau yokuti vanonga vachinzimi sezvamunoziva mukati menyika yezimbabwe saka dzimwe dzimwe dzatakafamba tichiona zvataiona tikaona kuchipatara chepaSt Joseph pane lebhe yemadzimai vanenge vachitambudzikawo futi kane chikafu vamwe zvitobva kumaruzevhu kumamusha nokuti vagone kurarama zveshuwa nzara iri kumunyika yezimbabwe inotoda ruoko rwamwari kuti vabatsiri vakafanana United Nations dzimwe nyika dzigone kutongobatsira kuti vanhu vagone kurara nokuti kana vakasadero vanhu vanofa ende futi chimwe chinhu
ndakaonavanhu
vairarama
aiwa regaitizoupedzisaiira
tete sezvatakasemunhu wakafamba kuzimbabwe akaona chiwandakaona zvipfuyo mombe dziri kupera kufa ndochimwe chaisiraramisa vanhu vakawanda vanhu vanoswera mumasango vachichera chinhu chakafana nemapotete vanoti zombwe vachibatsira mombe dzavo dzirarame saka hai chimiro chinyika yezimbabwe chakaoma chatinokudai mvura yakanaya zvinhu zvingaita zviri nani chiri nyika yakaoma asi mvura yakanaya agriculture yakagona kuoparita zvakanaka vanhu vanobatsirika
aiwa tinotenda kids
yes lo baba unhlanhla dube ecingweni baba dube kunjani
bye
Bye-bye.
Nyaphila njani futhi?
Siyaphila mfowethu. Injalo indlala ekhaya bantu?
Hayi indlala ineva kakhulu futhi.
Akusitshela ukuthi kume njani. Njalo lapho kudabuka khona.
Hayi. La indabuka khona sivile hayi kuyanyiwa.
Kungaphi khonapho mfowethu? Ibala lelo hey, alikhulunywa ibala lelo.
Hayi ngeke uhlale ungalikhulumi.
Ha kuqala mntana. Kulabantwana he.
Kuyini sofuna silikhulume futhi.
Hayi ngithi ibala lokuthi ibala lelo qambileyo lelo. Uli avoid mbijana.
Oh okay.
Emsakazweni ye. Kodwa khuluma sibili usitshele ukuthi kume njani? Khuluma inhliziyo yakho yonke.
Futhi asiphili kahle futhi. Abantu balamba ekhaya kakhulu. Simo yasibona nawo ukuthi sinjani. Baza kutshela kuphela ukuthi okay. Uza abantu balambe yilokhu nalokhu ngokwenziwe izulu wathi uyakubona but uhulumeni wethu wenzani phela ngoba siyalamba sinje uyakubo
wona lapho
asista kanjani
ovela khona ungaphi njalo libanceda njani abantu
ngisesolusi bhuti ngisesolusi mina esolusi kwenye indawo abantu kusespringvouten sesikwabeni
kodwa phela ungani ungamapulazi mbijana phela ngale
amaplazi bhutona lawo anti amakhiwa sakathathela manje akusasizi phela lokwa
sokulinywani selilima inkuni kona ngani
bhuti kuyanyiwa sorry man ey
ya okay
akula lutho bhuti akula lutho umntu
ye
akula lutho we need the assistance from our government
yebo phela
that our government is failing to do so that's the fact
yeah
if the government has tried by all means to equip us in something esingayibona naye bambekayo something that is tangible into ebambekayo but ukuthi sibone ukuthi singenzani masuka la siya kuphi
hayi siya kuzomfowethu kuzela ukugcina khona baba
Please of us and Kuluma Mauti Abuka Katis. Intole I wanna is well I ka I call right.
Yeah.
Lava Batat Sitata Lumsava. Tinabanta Munya among it. According to our government.
Mm-hmm.
What is Tate Lumsav? Manja Katis say we are football tatila and a vote on a yin when I go.
Go on get to.
We are wanting to that when I said a CNC.
I
feel as if he says,
he says, Nice, siya kuzo mfowethu ungathi nokusasa ukuthi
singenza abantu amaphuma kimi la aphuma kini ukuthi be expose kahle la anything that is ebunyameni yelila ngiyavele ukhanyeni
hayi kunjalo Dube anthu ubhango kumbe umthembu anthu kuyafanana
siyafanana ubhango nomthembu baba into ye1
sibongile mfowethu ungathi nokusasa
umthembu osthemba lo
ye la umthembu osthemba sibongile kakhulu
mfowethu libelimvake libelimvake esihlelweni lo sikhulu beliqiniso.
Yeah, okay. No, we're looking at the photo size in general. It's very static. It's so cool. What are your thoughts?
Hello, caller.
Hello.
Hey, Tuxo, and then we are Zemuri Kupi.
Kuma King Sewala Kupotwana.
At our ratings.
I indicated some of my recognition because in Babu, and I could be out with government in India, I saw in the voice of Magatarza. Pondi racho riko zvisoka kuti notinga chingwa chaichoka notinga nedutu saka ndaikombirisawo kuti ngada kwasa kuti mayusa akwanisa kushanda oza mayusa ari nani vozo kwasa tinga chinobatika naye
mhm kupa nyaya yenzara iri muri kubatsira sei kumusha
ndakudzati pamwe dzipega pega nototi kutokwanisa kutumira bhozi vanenge aitochema kuti haguna mafuta chaya kudhura izvo zvakunyatsobatika chaizvo so nevana vanenge variko unofanira kuchitotumira maschool fees nekudya so tinoona kuti every month ega kutoshandira kuti kuzimbabwe apa kuno kubhozwa vana vachigara zvekuti atobhadhara rent yekwanisa kuzvibatsira so at least government yakakwanisa kugadzira zvakanaka zvekwanisa rasei tikwanisa kubatsira mamuchiri nevamwe mune mhuri kumusha
makatarisa mari yamunoshandisa muchitumira kumusha mukati yakawanda sei
takanyatsotarisa pamwedzi ndosimbozhanzoshandisa hangu iri 1200 pula takaisa kuma US it's $120 ndo mari yatinozoshandisa kana tichitumira uye tichidzora nemari imwe yatozochajwa pamabhazi vanhu vakuti kana bvakunoko svika kuzimbabwe is $300 pula which means it's $30 futi
saka kumusha ndekupi uyezve variko vari kuti kwakamira sei panyaya yekunaya kwemvura
kumusha sofa ndikwachakonda vari kuti haa mvura haguna ndochokwadi chiriko
aiwa tinokutenda ichaizvo mukoma tatenda
yes ndinotenda
pana mukoma dhadza d gono vari kuti ndiri Denek Gono kwamutare ndifonereiwo hamusati mambondifonera aiwa tichamboedza kukufonerai mukoma dhadza d gono Gibbs
yeah let's go back to Mr. Everson Ndlovu who is mhlovu lo baba kumalo yesikhathi sithatha ukhumalo singakayi kundlovu baba khumalo utshona njani
siyatshona litshona njani ndini
siyatshona khumalo akutela abantu ukuthi lapho khona kungaphi njalo indlala injani khonapho
mna ngilapha kobulawayo hayi indlala inkulu lapha kobulawayo inkulu kakhulu sibili lapha emvela khona egwanda kuwesi lakho kakhulu kudlula kobulawayo
singathi-ke abantu badla njani nxa ungasitshela sibili ukuthi abantu ngelanga badla kangaki into ezinjalo
abanye abantu vele kabayeqisa amalanga abanye badla kanye ngemva kwe-2 days abanye hhayi badla kanye ngelanga njengabantu abadala abantwana yibo bayekuthi ekuseni kwesikhathi bayakwanisa ukudla iporiji kodwa abadala badla kanye vele abasadla abantu phakathi kobunzima obesabekayo
ungathi wena ngombono wakho ubona ni sokulo buzima sibili
lapha sokulobunzima ngoba sikhuluma nezulu izulu alikani komile sibili khonapha kunje kutsha umoya oqandayo kodwa kula zulu ukuthi la njengalapha esivela khona egwanda ngale egwanda north abantu kade sibenathisa inkomo ngangojanuwari benathisa inkomo emthonjeni
yeyi kunzima ndoda
phakathi kobunzima sibili indlala enkulu esabekayo
hayi siyakuzwa kakhulu phosela ukugcina baba
Ayishuwa sivili ayiti usela ikolo kuti ngabe kuthiwa ba sithumela ukudla kumbe imali nje abakwamanye amazwi ukuthi abantu bakwanise ukuthi baphile ngoba abantu baphakathi kobunzima. Impuphu itholakala kanye ngemva kwesikhathi ukuthi uyibone kumele kube selayinini, abanye zikhuluma kunje bavukela khona emalayinini ekuseni kusesele le mali kayikho.
Hayi siyabonga kakhulu ngathenela kusasa eKhumalo baba.
Hawu siyabonga, hayi lathi sibongile shuwa duke Mthembu Sithembane.
Hayi sibongile kakhulu baba Prince Khumalo ungathenela kusasa. So that is Mr. Prince Khumalo is saying hunger is really devastating many families in Bulawayo and beyond.
Mm-hmm.
He says, you know, in most cases in Gwanda, you can have some rivers flowing and all those kind of things. But there's none of that. It's only, there are only a few places where you can find, you know, the rivers flowing. So he says it's really tough.
Mm-hmm. Mm. We have our caller Mkoma Gono, vanga vachitini and sandambo phone irwasi ndirikunzwoti kana avo panare. Tinokuchingamidzai Mkoma Gono, muri kupi?
Tinotenda achitende kwamuchari.
Mafara here nhasi mabva mapinda muchirongo.
Ndafara zvakanyanya.
Ehe, titaurewo kuti kwakamira sei kwamutaro uko.
Kwamuchari kwakaoma. Hakuna kana mvura yekunaya, mbeu mumunda angori mashanga. Hatisori nakana tarire kuti tichaona chikafu chinobva mumunda izvezvi. Saka hatitozivi kuti tichararama nei. Chibage huku huri kudhura, hatitori natariro kana kuti tichaenda kupi, hatitozivi kana kuti mangwana tinodyei.
Saka imi muri kubata mabasa api ikoko uyezve muri kurarama sei zuva nezuva?
Isu tikutokorokoza zvenje yekuzvipa, asi kukorokoza kwacho tikungomhanyiswa mhanyiswa nemapurisa. Saka hatitorina kana pekutangira, hakuna chimwe chinotoitika tisati tatodzingirirwa ruko tichitongogoreja kuzvina mutare.
Muri kukorokoza gold here kana kuti mangoda?
Gold.
Hakuna
uko hasati asvika, asi kuti mapurisa ndofunga ndoo ari kutotivhirinda.
Zvinofamba sei?
Vanotombouya kutendanisa murukova. Last time vakatombouya neimbwa vakarumisa-rumisa vanhu imomo.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende pari panyaya nyanya yenzara maiti chii?
Zvakaoma vati regere. Tinokwanisa kuti zvavo takwanisa kutenda chikafu chega kunana South Africa. Kana kuMozambique tinotsvagawo zvimwe zvinodyiwa ikoko. Zvino isu tiri kuti tikwanise bhodha rakagumira kushanda pano pamhiri apa paredwin iruko harichashandi. Saka vakatipawo mari inogona kutitenge kunze, tinokwanisa kutenga chikafu chega.
Aiwa mashoko makukutu chaizvo Mukoma, muve nezuva rakanaka kwamuri kwamutare ikoko.
Let's go back to Mr. Everson Ndlovu. So Mr. Ndlovu, you were talking about some solutions, you know, long term solutions of tackling climate change and drought. But we know that the problem is money. Money wise, the government doesn't have money, you know, to construct, let's say, more dams, to actually establish many irrigation schemes. And if you look at dams like Nchabezi Dam, it was built long, long back. But there's no irrigation, you know, and irrigation schemes that used to exist, like Makwe, Chitripasi, and all those kind of dams. Irrigation schemes. They are completely, you know, destroyed. So where does the government start?
Money issues, money challenges that the government is facing. But government has partners in business, partners in the name of NGOs and other UN agencies like FAO, UNDP, and many more. I think it's an issue of trying to prioritize what must come first. The issue of food security is quite pertinent. And I want to believe that there are private businesses that are eager to invest in dam construction or in the resuscitation of the irrigation schemes that are currently not functional. There are many of these. Some of the dams that you started just to mention is actually underutilized. And I'm not sure why. There's so much water in that dam, but but unfortunately there is no education scheme. I'm not sure why, but government can also go what we call build, operate, and transfer.
Mm-hmm.
You know, bring the aid to the private sector. In that way, government is able to get the resources that they need to try and revive agriculture in Zimbabwe.
Mm-hmm. Yes, yakuzwa baba Ndlovu. Sithole bambe khona basithatha baba Sithole. Baba Sithole utshona njani? Baba Sithole, yey.
Ngizodinga utshona njani?
Sithonile baba, injani indlala khona ngapho bantu?
Hayi, ngali bahile dibe, ngali bahile ukuthi ubudlala.
Cha, usithethe inxa usitsho njalo utshoni. Abantu badla kangaki ngelanga, injalo kuhamba njani?
Ngikuthi mina ukuzithola impupu, ngithola igolide.
Mm.
So indlala I think ukuthiwa ngiyacatshangelwa elizweni lethu. Indlala ikhona, indlala ikhona sibili, uyabona izindla nxa uhamba abantu baphithizela bethinga impuphu, ungene lapho ufice lapho abantu balayinile, balayinele impuphu, siye laphana, into ezazingekho but kathesike sekukho ilayinile. Into njalo ungabona lapho ethe yalayinile khona iyakitholakala.
Singathi ke ubuzimo obunje nxa abantu bengazama ukuthi bethi behlale phansi baphumele izinqumo zokuthi kumele ukuthi nxa kulokukoma okunje sikunqabele ngendlela enjenjenje bengenzani abantu babasithole?
Ya, mina nxanje ngokubona kwami ngibona ngani asondaba kahulumende, asondaba kaZulu, asondaba kaMambo nomthwakazi.
Mm.
But indaba yokuba izulu kalinanga iminyaka ephelileyo. So into yabikhona ngokuthi ziyakuseyinga ukuthi abantu bangenza njani. Mna ngicabanga ukuthi abantu abe nje ba uhulumende labantu siyabambana, ama-civil society, ama-companies, ama-NGOs. Abantu babambane bazame ukulwisa umkhuhlane lo wendlala ngoba akwenzi ukuthi abantu base indawo zonke bebulawa yindlala. Kungaba njalo kuhulumende la yavumele mba ama-companies, ama-individuals, ama-NGOs abafuna ukuyimpota umumbu. Ayikho umuntu bawungenisa aphelizweni umuntu utholakale impuphu itholakale emashop izinto impuphu yona yehle ingaze yadula ngoba ingaba khona but abantu bengenamali.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke ungathinela kusasa be baba Sithole.
Hayi, siyabonga baba.
We have our caller on the line. Hello caller.
Hello, kiti mafela sina mkoma Gibbs masera si.
Ai watiri wadi zvedu taura itinzwe mkoma Donald Mamboma.
Ai ndakabva kumusha mazuva pera ndakandiriko for 10 days.
Ehe. Kwakwa kamera si.
Ndingati kubva kuti bva pa Big Bridge kuna na Litumba kose kurutenga chivi kuka mwenezi kose kuya.
Mhm.
Hakuna kuskopinda masvingo hakuna kana chiriko. Vanhu vaya vandu vane zhara isiri pachena nyange vakazorima kwakusina kutonaya.
Mhm.
Mombe dzangofamba muminda musina kana chirimo. Handioni sekuti nyika ichaita kuhora kana akagore rino. Chero mvura ikanzi yanaye kuzvino haai isileti.
Mhm.
Kuti vose vakuzorima vakuzokowa. Handiona sekuti vamwe vanogona kuzoita give up. Havasi vamwe vasi vosacharima dzisa.
Mhm.
Saka imi
semaonero enyu chii chingaitwa kuti vari kunyanyobatwa vane nzara ava vabatsirikane?
Pamaonero anaya panotoda short term plan yekuti vana masangano akazvimirira vatendeke apinde abasi revanhu kana hurumende isamaona sekuti mhandu kana kuti anoshanda nemaopposition party zvatagara chiona chaizvo kuti kea inenge ichinzi pamwe inoshanda neMDC Oxfam inenge ichinzi inoshanda futi nemapata anopikisa havana plan vana old vision hurumende apa ngaichisunura ichiona kuti nyika haina chinhu mudura rayo harina kana chirimo. Ngavachitendera ma-NGO abatsire apinde mukati muvanhu abatsire nekuti zvikaisa mumaoko ehurumende zvezvava kushanda nomumapato kuti uori webato ripi akatatiko kundova kuti ma-NGO apedze ariyo ndo vanokwanisa kuverifya vachiona kuti uyu anokodzera kupuwa ndopi mukapinda maoko emakanzera zve zvashata zvava kuti uori webato ripi haunondivhotera zvikazodii asi chokwadi chiri munyika ine zhara ndemavhela.
Aiwa, tinotenda mukoma.
Ndakuona hapana kana chande chero mukavha basikiti miti yavo yavakatora prazi ravo riya riari kumoria kumwenezi. Nengo yaya kutooma yose zvipiga zviya zvakazambobuka zviya.
Mhm.
Saka chero mukavabvunza vanogudza izvi kunyika ine zhara vabasi.
Abasikiti.
vakuda kwashe basikiti yambo akavhera ye.
Aiwa tichavatsvaga tichimbovunza kuti zvakamira sei asi tinotenda chaizvo mukoma.
Havo kune nezvi kunoti vane bata mure kubata mufupire zhara hakune nyika ine zhara kuti mazenai.
Mhm.
Handidavo kuti vahurumende isunure chaku chaku.
Mhm. Aiwa thank you so much mukoma Donald. Muve nezuva rakanaka.
Mm-hmm.
We have a WhatsApp message that just came in from Takawira Kampikinyu. Akapikinyu, we usually have him as a guest, I think, you know, a little while before, but he's been traveling. But he said, but honestly, things are not well in Zimbabwe. Mombe zirikufa, madibi akuchina, foot and mouth, and anthrax, wreaking havoc. So he's actually just saying he did visit Zimbabwe recently, and he's saying the situation is very bad. Mm-hmm. You know, before they had these dips where people would go and take their kettles,
yeah,
kudibi, to dip them, you know, for other diseases, mm-hmm, like, you know, ticks and, you know, other diseases. Yeah, but yeah, he's saying none of those are operational right now.
Mm-hmm.
So the situation is very bad. And then he says NGOs and government programs can manage to assist only 17% of the families, which leave 83% of people in need. We should rethink our reliance on maize as a staple food. It is foreign to susceptible to climatic shocks. Mm-hmm. Maybe beans, the government should stop subsidizing maize in regions 4 and 5 in focus and focus on livestock development in these areas. So that's his contribution.
So I think Mr. Everson Love is also an expert in agriculture. So, okay, Baba Love, kumbe ngiqale ngiye kumashongane qala nga hayi kubaba Ndlovu mashongane kunjani ba
yankona
ye ungaphi suse goli
ngibuye nini ngiqede nyanga ngisekhaya sengila egoli manje ngibuye ekhaya ngo-December
ulimile yini khona ngale khaya
kuzilima imvula ingamanga nje limanjana ayini imvula ayikho imvula
ye madodo kunjani kodwa tshiredzi kome khaqa lakho
omile kuoma kuti irrigation wazi le tshala kona akuna madamu le indawo ile tshitsako kakhulu wabona leti ikinga le ngibona kuinto yenzakala kona eZimbabwe leti uyabona ilizwe leZimbabwe libe lifuze likhuluka kuti ilizwe leli line disaster manje uyabona ithi ulalele iRadio Zimbabwe ayikhulumi ngedala manje le ngimangala la eSouth Africa kuti ithi kunga time khukhu wabona la eSouth Africa kalingi nengihlala emkhukhwini
ya
la egoli bakuchamkhukhu zozwa igovernment ibize ithi hei i-disaster yenzeke lapha manje igovernment ayingenele bakhale manje le Zimbabwe indlala leya ibefuze yona igovernment ikhale ithi bakhulume kuthi sela ayisi into yokudlala la singenelwe sibet manje bathulile ayikho into bayenzayo.
Mhm. So manje nxa abantu bengalimanga mashongani, nxa lingalimanga ekhaya, kona ngale tshiredzi lizadlana.
Akuna into yenziwa because akulimwanga ikomo zonke leti le ikinga ikomo sizingenisa ngekani le kugona rendzoule te. Lithile mara zifanga kaningi ningi ngoba le siyaposa sizingenisa azifuneki kona le. But imvula yiko komile kuwomakoma ufana nala uyabona la emgwaqeni la kuhamba khona imoto.
Mhm.
Kwenze ngale ndlela le but uyabona ukuthi wabona la eSouth Africa labakhuluma ngokugula le kuseChina lo ngikho labakhuluma ngakho indlala abakhulumi ngayo manje le kushokuthi ukugula lokweChina kwafika eZimbabwe abantu bayophela because la eSouth Africa bakhala ngokugula lokweChina abakhali ngendlala bakhuluma ukuthi if ukugula lokafika la abantu bazophela abakhulumi ngendlala okufana neZimbabwe.
Hayi siyakuzwa mashongana ongathina kusasa ba.
Alright.
Okay, Papa, so that is Mr. Mashongana is from Tshiredzi. He says he was at home, you know, up to the end of December. So he says there's nothing that he did in terms of, you know, cropping because there were no rains. But he says, you know, they are trying to take their cows and, you know, their cattle or livestock to Konarejo National Park. But normally the park's officials don't like it at all. So, but he says they're doing it by force because there's nothing they can do. So it's better to have a few cows saved than to save most of those animals. So he says people must balance those, you know. Mm-hmm. So he's a very bitter man.
Tombo yendera mberi chiku chingamiza ipano pa chirongwa chedu pa VOA Facebook page ya Yoshona Lawrence Ziba aripana pa Lawrence arikuti the government is sleeping on the job. He's not very happy. Maroja panastensi arikuti ya mufoni imi ayo watuwezo kufoni rai Willard Majoni Manyanda arikuti maskera seiko pa chirongwa atriku kunzwa hii ndrikuno ku Free State now. William Majoni Manyanda akanda shukari namba yake asendekera mwana wevu aripano arikuti arikunyoro talent muchemu anzi mriseko tetema vini ndiri kuno ku Zimbabwe ha kurukurwadza kugara ndisikuzva kuti muri kupi munogona kunyora kwamuri kuitira kuti kana tichikukwasa iti vataziya kuti muri kupi.
So let's go back to Mr. Everson Lovu. So people are actually raising some issues like, you know, planting drought tolerant crops, but we have seen this you know happening every time when there's drought. The government makes some of this, makes some of these calls, but nothing happens. So what is going on? Why are people not prepared to plant sorghum, millet, rapoko, and even legumes?
Yeah, that's quite a pertinent issue to debate on. But what I my take on that one is that we're so fond of millet to the extent that we have forgotten what used to be ideal foods in our region. That's the challenge.
Uh-huh.
People don't realize that maize was actually stock feed from where it came from. But because of the impact of colonial region, people tended to favor maize instead of our own grain, sorghum, millet, and some other foods.
Uh-huh.
It's very unfortunate. It will take concerted efforts in terms of education to try and re-educate our people to appreciate that these foods are ideal. In fact, I'm reminded of a saying during the HIV and AIDS pandemic where Zimbabweans were actually reminded by a white lady from America to say millet and sorghum are actually ideal crops for people that were living with HIV and AIDS. Imagine we are being told by foreigners that our traditional foods are ideal. It shows how much education we need in terms of re-educating our people to begin to appreciate what their forefathers used to eat. Both governments and the other sectors, say the NGO world and the individual, should invest in re-educating.
Thank you very much, and stay on the line. I guess we've got a caller, Marvelous.
Hello, caller.
Hello, Tete Masorase.
I want to square that to Tora and Uyash and Murukupi.
And the Rukupi, the Rudaram Koma end.
Hey, Murukupi Mkoma.
You keep down.
Tower writings.
No, Rudango Taurangunis and Dare Kumucho.
Hey, Taura.
Saka nzara iri kumusha tete inini zvandiri kukumbira hangu inini kuda nokuti tangonzwana tese vana vekuZimbabwe nekuti kugara takachema eparizinezika vamwe tiri kusiya vakadzi vedu vana ende makuriro vari kuita vari kukura sekunge isusu atisisiri na pfungwa vabereki but titori nepfungwa asi nekuona situation iri kuitika kumusha tirikutiza munoziva kusiya imba yakadaro woenda okana tokusiya vana tiri vanhu vakuru ende Zimbabwe iZimbabwe inyika yanga ine tsika zaiza yakazara but pari zvino izvi zvongoita sekungeti tese hatina pfungwa but tine pfungwa asi ini chandiri kukumbira ngatibatane tese vanhu nokuti tikada kuti tigare tichitaura chirongwa tichitaura chirongwa.
That is anyone. Hello, caller. I'm not sure what's going on with his line, but he was coming up with a very, very valid point. He says Zimbabweans should unite, because as much as people complain, but if people don't have a united front, then there's no way where people are going.
Yeah, Baba Ndlovu, abantu bangabambana bezama ukuthi benze abakwenzayo kambe kungalunga yini nxa sesikhangela konke konke okwenzakalayo. singangeni kakhulu kwezombusazwe but sikhuluma ikakhulu ngakhona ukuthi kuyahlupha udubo lolu lokoma kuyahlupha njalo ukuthi abantu abala kuhle.
NgoDisemba ngithole i-internet evela kubangani bami eGwanda North. Ngahamba ngodingela ngawabona ukuthi i-internet ihlekangaka ivela njani. Ngafika kwele ngadi abayinikwa i-Durban Trust. Sebelo mungu osuzavuta, amshaya kathe sebedlisa. Balima bendawonye laba balima. Bekhanele okungabanika ukudla, okungabanika le mali njalo. Number two, ngifanele ngabafowethu abaphila besegoli. Bengitshele ukuthi kithekhaya kube nivileji ukuthi akwetolonki. Izakhamizi zibambeni zathenga injini yamanzi. Sezipampa amanzi from emfuleni uChatshani usiya emakhaya azo. Sebezilimele imbhida, benanzelele even le mumbu. Umncane ngoba indawo zincane but bakwenzela ukuthi indlala injani ithayile so ngokobambana abantu balakho ukuthi ukhulu abangakwenzi okwesithathu esiwukuthi nakho bekhuluma lomzawami olima esegwanda wendlule khona ngalo izolonje ethenge amasaka estokfiki engitshela ukuthi khona ngoNovemba inkomo luthengwa ngabathengayo between 800 to 2,500 rand. Futhi babuyile sempipu esinokuthenga inkomo nge-2,500 rand bayala abantu bathi akwenzi. Senezele ukuthi khona abathenga inkomo laba omidlumeni bazakhuka bengabathe ngamasaka abafida kodwa sebefuna ukubuya bethatha inkomo almost mahhala. So if the committee is going to look at the president and anyone is going to be singing the song about love. So we are going to look at the government about the interview of the government. We are going to look at the government.
Hai, siyabuza kakhulu ubambe khonapho ungayikatshana silomuntu ecingweni mavela sikhumba
sikamuntuparisinaiungotiinemunasiegaitingobaibisa vari pamalife feed edu kuitira kuti mangwana havasanetete vanogara vachiuya pano zuva nezuva vatatadzawo kufonera nhasi pano pavoa shona tinotikumbira ruregerero asi vatakwanisawo kutaura navo tinokutendai chaizvo zuva nezuva munenge muri pano uyezve kuna vava vachangobva kupinda muchirongwa tanga tiri kutaura nyaya yenzara asi gibs nguva dzedu
dzinedzachiaaanisezamberi upamela kumari usitumezere mulaizero mumavhela silapo kuti baba dube sicela likhangele amashurugwi abulela abantu ematopo emapisa so there's an issue there so I think we're running out of time and we have to leave it there with our guest this evening, disaster management expert, Everson Ndlovu. Mr. Ndlovu, thank you very much for joining us tonight on Studio 7 Live Talk. Thanks also to our listeners and viewers who joined us tonight on Live Talk. Join us again tomorrow. This is Gibbs Tuba in Washington, D.C., saying goodbye.
Aiwa pana mkoma vanyora pana pamkoma Jimmy Ben hanzi kola avhiringidzwa nenetwork hake but anga ane point ari kutaura nezvamukoma vanga vari kuti vanhu ngavabatane. Aiwa ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare mangwana paLet's Talk ngatikurukurei apo tichange tiri kutarisa zviri kuitika munyika nekunze. Muve nezuva rakanaka.
Nera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yisi